Vachitaura mushure memusangano uyu mumwe muzvina business vasondoni mugaradziko vati danho riri kutorwa nebhanga guru renyika richishanda nesangano reZimbabwe Association of Microfinance Institutions ZAMFI richabatsira zvikuru sezvo mabhanga mazhinji achiomesera mabusiness madiki kana achida kukwereta mari kumabhanga aya.
I think imuvhi yakanaka chaizvo yaitwa ende toda kutenda vaparliament kuti vakainekta mutemo iwoyo. Toda kutenda RBZ iri kuimplementa mutemo iwoyo. It's good because zvaiitika traditionally ndezvekuti munhu aifanira kunge ane immovable property, ane matitle deeds kuti akwanise kuaccessa maloans. But iko zvino munhu akukwanisa kuaccessa maloans achishandisa motokari yake, achishandisa fridge yake, achishandisa stove yake kana zvipfuyo chaizvo. Zvinova zvakanaka, zvinoita kuti vanhu vakawanda vave neaccess kumaloans.
Mumwe wapinda womusangano uyu vaPeter Mavhiri vatiwo kushandiswa kwezvipfuyo kunopa kuti vekumaruva vakwanise kukwereta mari sezvo vasina matitle deeds pazvivakwa zvavo.
Yes, tinozvitambira nemaoko mairi nekuda kwokuti vamwe vedu vagara vari kumareseva, vamwe vane mashopu kumareseva ikoko, asi havana kumbobvira vaibata title deed muupenyu hwavo. Saka kuuya kwavataita uku kwatiri zvio chinhu chinotibatsira zvikuru, nekuti vamwe vane mapropati ari mumakanzuru asi haana matitle deeds ikoko. So kana iri ng'ombe kana dziri dzimwe bhizinesi rinoenda mberiwo kana nenzira yekuti vanogona kukwanisa kuona kuaccessawo mari, chiro chakanaka zvikuru. Uye I think muno muAfrica ndofunga mamwe tisitatanga kuita chinhu ichochi chimuno.
Mukuru weZAMFI vaGodfrey Chitambo vanoti sangano ravo iro rine nhengo zana neshanu rakatanga urongwa uhwu mushure mekunge raona matambudziko ari kusangana nevemabhizinesi madiki ekuti vawane mari yekusimudzira mabasa avo apo vanenge vasina zvibatiso zvinodikanwa.
Nemaministries mamwe SME irimo, Ministry of Finance, vakaona kuti zvingava nane tifunge chimwe chiro chinanga chichifambidzana nenguva. Ndopa wakafunga kuti no, kodai tati vanhu vatore security in the form of anonzi movable property, motikari yako, motorbike yako, wardrobe yako, fridge yako, TV yako, mombe dzako, mbudzi dzako. Kufunga zviri kufambira nezvine zviri kuitika mazuva ano, dzimba tati vamwe havana, asi vada kudini, vada kukweretawo mari. Saka tiri kufamba nezviripo zvacho. Saka ndo pakatanga nyaya iyi. Isisu maMFIs nekare zvedu tanga takutozviita, asi pa pasina mutemo wakadaro wekuti zviitei.
Mumiriri webhanga guru renyika pamusangano uyu amai Grace Chiromo vati kurerutsa kuwanikwa kwezvikwereti kuchapa budiriro munyika. Vatiwo vari mushishi kuti pave nemutemo wekutambira zvibatiso zvitsva izvi kuitira kuti zvicherechedzwe pazvibvumirano zvekukweretesana. Vanhu vangangosvika makumi manomwe vapinda musangano uyu, uye mumwe musangano wakadai uchaitwa kumasvingo nekuBulawayo svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.